Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 27 2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairidzi vatinotungamirira vataura kuti zvinokona n'anga murahwa achida havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemandi nokuti havana zvikwanisiro, havana mari yokuti vakwanise kunge vachienda kuchikoro.
Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa.
Kana munhu ukanzwa suspendwa 14 days, 14 days dzacho dzikapera unobva wadzoka kubasa auridziwi pemba, angari acting anongomira pasaidi.
Hapana chinyorwa chiripo pari zvino chinotaura kuti vadzoka kubasa, uye hurumende chere nemabato ese atinoshanda nawo achiri kumonyora achirifeya kwandiri sameya.
Kanzuro yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika. Zvinhu zvoita manyamamire nerongo mukanzuro yeHarare zvichitevera makakatanwa ari muutungamiri hwekanzuro iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa. Varairidzi vanoti havakwanisi kuita basa ravo kana vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19, uku vabereki vakawanda vachiti havana mari yekubhadharira dzidzo yevana vavo sezvo vasina kupiwa nguva yakakwana nehurumende yekuti vagadzirire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakokerwa nemasangano anomirira vadzidzisi eZimbabwe, Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe padandemutande reFacebook, vadzidzisi vakawanda vati havana mari dzekudzokera kuchikoro nemusi wemuvhuro. Vadzidzisi avo vati pamusoro pemihoro isingakwani iyo inopera musi wavanopiwa havana zvikwanisiro uye zvikoro zvakawanda hazvina mvura. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zhou vati vadzidzisi vabuda pachena kuti zvakona n'anga murapwa achida vachiti havakwanise kuenda kuzvikoro nemuvhuro. Vazhou vati hurumende inokanganwa kuti vadzidzisi vaberekiwo vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari dzechikoro.
Varairidzi vatinotungamirira vataura kuti havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemandi, havana zvikwanisiro, havana mari.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapwa avo vati ivo semubereki vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari yechikoro, kutenga nhumbi dzechikoro uye kuzowana mari yekuenda kubasa.
Vabereki verimwe dini, vana vedu vanodawo mayunifomu nokuti lockdown yaita nguva yakareba zvekuti hatina kupuwa mukana wokugadzirira.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeAtus Amairini Yankiwane vati hurumende inofanirwa kushandisa imwe mari yayakapiwa serubatsiro neInternational Monetary Fund kubhadhara vadzidzisi nekuvawanisa zvikwanisiro. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vatiwo zvikoro zvichavhurwa mikova asi hapana kudzidzwa kunenge kuchiitwa.
Zvikoro zvedu hazvisi zvakavhurwa zvinobatira vana zvichangovhurwa zvekutika mabhosi kuti zvazenge zvavhurwa.
Mumwe mubereki ataura pamusangano uyu, amai Mildred Kambaira, vati havaone vachikwanisa kuunganidza mari yevana vavo vatatu vanoenda kuchikoro.
Mari hatitori nazvachose, tikutozvarirana tovaita sei, because kuvhura chikoro kunoda mabhuku, kunoda malunch boxi, kunodaiwa maschool fees.
Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakataura nezuro musenate kuti vabereki vasina mari vanofanirwa kutaura nevakuru vezvikoro kuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechikoro pashoma nepashoma. Asa amai Kambaira vati mashoko amai Mutsvangwa haana musoro, sezvo zvavanotaura zvisingatererwe nevakuru vezvikoro ava vanoda mari dzechikoro mwana asati atanga kudzidza.
Maschools ese anenge achibva mapayment plan. Zvinhu zvinozoitika paground nezvinhu zvanenge zvataurwa zvinhu tu zvinosiyana. Wasvika uko unogona kunzi tipei deposit, unongosina kana pekutangira. I5 days guys, musi wa25 kusvikira musi wa30, i5 days difference.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vanofarira danho rekuvhurwa kwezvikoro sezvo vana vanga voita misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka. Asi vati hurumende ingadai yakapa vabereki nguva yekutsvaga mari dzechikoro kwete kuvapa nguva pfupi sezvayaita izvi. Muzvare Masarira vati hurumende inofanirwa kuona kuti mitemo yekudzivirira COVID-19 yachengetedzwa muzvikoro, kusanganisira kubayiwa nhomba kwevadzidzisi muzvikoro. Asi vati havakurudzire kuti vadzidzisi varamwe mabasa.
Zvizhinji zvevana vakanga vakuita misikanzwa vanga zvakakodzera kumbopa vabereki mukana kana wevhiki rimwe kuti vabereki vagone kunosunganidza ingava pfuma yekuendesa vana kuchikoro. Vadzidzisi vari kuti vari kuda kubhoikota kuenda kunodzidzisa vana. Isu hatizvikurudziri.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanotipa pamire hurumende panyaya iyi.
Bazi reprimary nesecondary education rinokurudzira kuti varairidzi vese vange vari muzvikoro musi wemuvhuro vagadzirira kurairidza vana vavo. Pari zvino titori nevarairidzi vakawandisa vatori muzvikoro vakatomirira kurairidza vana vavo.
Hurumende inoti zvikoro zviri kuvhurwa musi wanyamavhuvhu 30 zvichivharwa musi wazvita 17/2021. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunuraijena.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti sangano ravo rakanyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richivakumbira kuti vawedzere nguva yekuti zvitoro zvivhurwe. VaMutashu vanoti hazvina pundutso kuti makambani ashande kubva na8 mangwanani kusvika na3:30 masikati. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yainge yawedzera nemamwe masvondo maviri nguva yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti level 4 lockdown. Kunyange hazvo hurumende yakarerutsa zvinhu kuzvikoro nekunzvimbo dzekudyira. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana vatambira tsamba yataurwa navaMutashu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Kuwedzerwa kwemazuva elockdown nehurumende tinokugamushira sevezvitoro kana takanangana nenhau yekudzivirira nekurwisa chirwere checovid-19 icho chapararira pasi rose. Asi chikumbiro chedu kune mutungamiriri wenyika His Excellency Comrade Mnangagwa, hurumende yavo sevemabhizimusi isu ndechekuti dai waro vawedzera nguva dzekuita mabhizimusi kubva panguva dza 3:30 masikati kusvika panguva dza 6:00 maneru.
Maisa chikumbiro chekuti paitwe sei?
Chikumbiro chataisa isu ndechekuti tikavhura hedu makuseni mangwanani kuma 7 tovhara zvitoro kuma 5 manheru nemamwe mabhizinesi akasiyana siyana. Uyewo chikumbiro ndechekuti curfew ikatanga na 10 PM manheru ichizopera zvayo nenguva dza 5:30 zuva rinotevera mangwanani. Tinoona sekuti zvinokwanisa kuringana nekuti mabhizimusi akawanda atsimbirirwa ine lockdown dzakasiyana siyana uyewo nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 chakonzera mbonga mupopoto munharaunda nemumhuri dzakasiyana siyana kusanganisira nekurasikirwa nehama neshamwari.
Asi pane zvachinja here muzvitoro muzvingada kuti hurumende irerutse mutemo?
Tine muono wekuti chimwe chaitika mumabhizimusi munharaunda yevezvitoro nevavanodyidzana navo ndezvekuti vashandi vavo vakawanda vacho kunyanyanyanya vanotenga nekutengesa zviri pamurawo vakabaisa vashandi vavo vose. Saka naizvozvo ndingati ikurudziro yatinoramba tichiita kuti kune avo vari kutenga nekutengesa vakazvimiririra vanonzi informal kana kuti vasina kuregistwa, tinokumbirisa kuti vange vachiteedzerawo danho rekubaisa vashandi vavo uyewo nehama neshamwari dzavo kuitira kuti nyika isvikewo pakukwanisa kuwana herd immunity inotaugwa nayo muchirungu, yekuti inozosvikawo panguva yekuti vanhu vakawanda vanosvika pa60% zvikamu 30 kubva muzana zvinge zvabayiwa, zvinozoitawo kuti zvinge zviri nyore pakuzarura ikonomi yedu nemabhizimusi zvakanyanya kutambanuka kupfuura patiri panguva inoyi.
Manyorera ani chaizvo tsamba kuhurumende muchiti muri kuda kuti iitarisise nezvenguva yamuri kushanda muzvitoro?
Tanyorera mukuru wenyika vamunangagwa mutedzeri wavo vachiwenga uyewo nemukuru webazi rinoona nezvemabhizimusi Dr. Sekai Nzenza. Saka tinotarisirawo kuti mumazuva anotevera vachatiwawo voongorora chikumbiro chedu.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika sezvo Covaxin isiri kuwanikwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kushayikwa kwenhomba yeCovaxin nevamwe vakabayiwa nhomba iyi yekutanga, mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati vanhu vanokwanisa kuchibayiwa nhomba dziripo asi vanenge vototanga patsva.
Kana vambobayiwa Covaxin tinongoti nedambudziko kuti hatina the second one dose, hatina kuti yakaexpire. So takuvakurudzira kuti ngavabayiwe kutanga zvakare Sinopharm, Sinovac.
Vachonzi vati nhomba yeCovaxin yanga iri shoma munyika uye nhomba yakapera simba muna chikumi. Vatiwo kubayiwa imwe nhomba hakuna njodzi, vakati kuti munhu ava nedziviriro yakakwana anofanirwa kubayiwa nhomba mbiri dzakafanana.
Tinoencourage vanhu kuti kana vakabayiwa Sinopharm, your second dose should be Sinopharm.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vati hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vabayiwa nhomba yekutanga vanoshaya nhomba yepiri.
Vazhinji vari kushaya masecond dose enhomba yavo. Vanhu vaya vakabayiwa Covaxin tiri kuona kuti havana zvino second dose vari kuishayiwa. Procurement yedu yakasarira shure zvikuru. Kare kuti tibate matargets edu, hurumende inofanira kuunza madoses anodarika 4 million a month. Zvino kana 1 million a month yacho vari kukundikana.
Mukuru wecommunity working group on health vaita Rusike vatiwo hurumende inofanirwa kutsvaga nhomba dzakakwana, vachiti vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin nevakabayiwa Sputnik V vari kutambura nekushaya nhomba yepiri.
Tichine vanhu vari kuita dambudziko kunyanyanyanya vaya vakabayiwa mamwe mavaccines akaita sana Sputnik vekuRussia neyekuIndia, vachiri kunetsekana kuti vawane nhomba yepiri.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vange vasati vaziviswa chimiro chehurumende maringe nezvekuti vakabayiwa nhomba yeCovaxin ava isisiri kuwanikwa munyika vodii. Zimbabwe yakapiwa neIndia nhomba dzeCovaxin zviuru makumi matatu nezvishanu, uye hurumende inoti ine urongwa hwokubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe inoti yapinza munyika nhomba mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million doses. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu gumi nevasere, uye vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu 123,986, uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu 4,356. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe 2,453,529. Vabayiwa nhomba yepiri vave miriyoni nezviuru mazana mashanu zvine makumi matanhatu nechimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nevasere 1,561,368. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvinhu zvaita manyamamire nerongo mukanzuru yeHarare. Zvichitevera makakatanwa ari pakati pameya weguta iri, vakambomiswa basa vaJacob Mafume, avo vakadzoka pabasa nevakafanobata chigaro chameya weHarare vaSichuwati Mutizwa, avo vari kuti ndivo vachiri panyanga. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Svondo rino kanzuru iyi yakatadza kaviri kuita misangano miviri nekuda kwemakakatanwa aya. VaMafume avo vakambomiswa basa gore rapfuura vaudza Studio 7 kuti vakadzoka kubasa svondo rapfuura, uye hapana makakatanwa aripo sezvo vari ivo vakasarudzwa kuve meya weHarare. Vati vakadzoka kubasa mushure mekunge nguva yavo yavakamiswa basa yemazuva makumi mana nemashanu yapera.
Kana munhu ukanzwa suspendwa 14 days, 14 days dzacho dzikapera unobva wadzoka kubasa, auridzwi pemba. Angari acting anongomira pasai, ndoo mutemo. Saka acting wavo wakapera.
Asi vaMutizwa vaudza Studio 7 kuti ndivo vachakabata matomu sameya weHarare sezvo vasati vatambira magwaro anoti vaMafume vadzoka kubasa.
Hapana chichinyorwa chichitayi chiripo pari zvino chinotaura kuti vadzoka kubasa, uye hurumende chere nemabato ese atinoshanda nawo achiri kungonyora achi rifeya kwandiri sameya. Saka zvinoreva kuti ndichiripo.
Vaenderera mberi vachiti ichokwadi kuti musangano waifanira kuitwa nezuro weFull Council wakatadza kuenderera mberi sezvo mumwe makanzura aisha kuti vaigona kupinda mumataisireva kana vakapinda musangano waitungamirirwa navaMafume. Asi vaMafume vati musangano uyu wakatadza kuenderera mberi nekuti waiitwa padande mutande, uye mamwe makanzura akatadza kupinda padande mutande, uye nyaya yakagadziriswa zvekuti musangano uyu uchaitwa nguva ipi zvayo svondo rinouya. Mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti musangano uyu wakatadza kuitika nekuti masaisai emadande mutande ainetsa, izvo zvakaita kuti makanzura akapinda atadze kusvika pachikamu chinodiwa kuti musangano uenderere mberi. Tabvunza munyori anoona nezvematunhu nemadhorobha muMGC Alliance vaSeso Zvidzai kuti ndiani meya weHarare. Vakati pamutemo vaMafume ndiwo meya sezvo yavange vakamiswa basa yakapera.
Saka 45 days dzatiri kutaura dzakapera, minista asina kuisa tribunal, vasina kuprocessa nyaya yesuspension. Saka vaMafume nyaya yavo yakapera, nokushanda kwomutemo vadzoka kuumeya.
Vati zvaifanira kuitwa navamoyo kudoma komiti yakazvimirira yaifanira kuongorora nyaya yavaMafume, uye kutadza kwakaita vamoyo kuita izvi kunoreva kuti vaMafume havachina nyaya uye vanofanira kuenderera mberi nebasa revanhu. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance inofanira kugadzirisa nyaya dzayo kuitira kuti isaite mameya maviri muHarare sezviri kuitika pari zvino.
Tinofungidzira kuti donzo ravo ndekuti vabatsire vanhu vaite mabasa ekanzuro kuti riite zvakanaka. Apa zvakuratidza kuti mameya vanhu vari kutorwira zvenzvimbo, kwete kuti vaite mainteresi evanhu. Kuti dai vangotaurirana kuti paite meya 1 pasati makakatanwa kuti basa rikanzi rifambe.
Vamafume vakambomiswa basa gore rapera mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekupa hanzvadzi yavo nzvimbo yekuvakira imba vasingatevedze gwara rekanzuro. Nyaya yavo ichiri kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kupika kuti vachadzosera zvakasimba kune vose vakarwisa pamwe nekuuraya mauto nezvizvarwa zveAmerica 13 nezuro muKabul kuAfghanistan. VaBiden vakataura nezuro vari pamuzinda wavo weWhite House vachiti kune avo vakarwisa nekuuraya vanhu nezuro pamwe neavo vanoda kukuvadza zvizvarwa zveAmerica, zivai kuti hatifi takakuregererai, hatikanganwe, tichakutsvagai kudzamara takubatai kuitira kuti muripe zvamakaita. Vakatiwo vachadzivirira zvido zveAmerica nevanhu vayo vachishandisa masimba avainawo. Varume vemuNigeria vane pfuti vakanga vapamba vadzidzi muna chivabvu pachikoro chechitendero cheIslam mudunhu reNiger varegedza vadzidzi ava vachidzokera kudzimba dzavo. Mukuru wechimwe chikoro chemudunhu iri vaAl Hassan Abubakar vati vadzidzi ava vakaregedzwa nezuro manheru pedyo nemuganhu wedunhu reKaduna State. Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nekusarudza mutevedzeri wameya wechitungwiza, richiti kudomwa kwemutevedzeri wameya negurukota rematunhu vaJulai Moyo kuri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamoyo vakadoma vamutimbanyoka semutevedzeri wameya kutanga kwesvondo rino uye nezuro chaiko. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vakatozivisa makanzura ese dhorobha iri nezvedanho iri. Asi munyore anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSeso Zvidzai vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa navamoyo zviri kunze kwemitemo, vachiti makanzura pachawo ndiwo achagara pasi osarudza mutevedzeri wameya.
Kubva musi wa18 August kusvika musi wa7 September kanzuro ichasarudza zuva rainoda zvayo, yosarudza umwe wavo kuvakanzela kuvadeputy meya Radha. Ndo zviripo zviri pamutemo. Ava vaJulai Moyo vanozivawo kuti ZANU yakarambiwa navanhu kwose munana Harare munana Chitungwiza imomo, saka vanoda kungoshandisawo masimba avo kuita zvechibhinya.
Vamoyo vakati kanzuro yeChitungwiza yainge yatadza kusarudza mutevedzeri wa meya, ndosaka vakadoma vamutimbanyoka vachishandisa mitemo yenyika. Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana kuvheya vaudza Studio 7 kuti vakashamisika nekuita kwavamoyo.
Tichiri kuita tsvagurudzo seboka rechitungwiza Residence Trust kuti tione kuti zvakafamba sei, uye zvekare tikanyora tsamba yekukumbira kuti kana tichibvira tiite meeting navaJulai Moyo kuti tinzwisise kuti vazosvika padanho rekuti tsvagira deputy mayor dzisiri pamutemo dzakafamba. Saka ndiwo mamirira dzakaita, uye zvekare vamwe vese vagara muno mumusha wechitungwiza iri muwad 25 havasi kugutsikana, havasi kufara navo.
Asi mukuru wesangano reMetropolitan Residents Forum Mamavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti kanzuro Chitungwiza yakatadza basa vachiti ingadai yakasarudza mutevedzeri wameya gore rapfuura zvichitevera kudzingwa kwavamutunzi nemamwe makanzura. Kunyange hazvo mutevedzeri wameya akadzingwa basa musi wa4 Mbudzi gore rapfuura, munyori wechitungwiza akazivisa kuti chinzvimbo ichi chakange chisina munhu musi wa18 mwedzi uno. Nekudaro kanzuru ine mazuva 30 kubva musi uyu kuti isarudze munhu anotora chinzvimbo ichi. Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Pari zvino kanzuro yeChitungwiza ine makanzuro 216 eMDC Alliance nemana eZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gweta riri kumirira vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko vapfumbamwe vange vari muusungwa vapaida moyo saurombe. Vanoti vasungo ava vazoregedzwa vachienda kudzimba dzavo nhasi mambakwedza, kunyange hazvo vange vambonzi vachamiswa pamberi pedare. Vasaurombe vanoti zvinhu zvinokatyamadza kuti vaive varwiri verusununguko vanobatwa nekuseri kweruoko zvakadai panguva ino yeCOVID-19. Vasaurombe vaudza Studio 7 kuti zvakanga zvichitwa nevanhu ava zvakanga zviri pamutemo, sezvo vakange vachida kunyatsonzwa zvizere pamusoro pemari dzavanopiwa idzo vanoti ishoma. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Marvelous Mshanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navasaurombe kuti tinzwe zvaitika.
Pari zvino nyaya iyi yamira pakuti varwere sununguko vanga vakasungwa vaifanha kunge vaenda kudare mukati mezuva ranhasi. Asi takatambira nhare usiku kubva kumapurisa vari kuti vava kuvasunungura tiuye tivatore. Saka vakabuditswa, purisa vakangotipa soko rekuti kana vakuzoda kuti vaende kudare vachatizivisa. Saka vakabuda usiku hwapera.
Vakapomerwa mhosva here vasati vaburitswa?
Hongu, vakapomerwa mhosva. Patanga tinavo masikati ane zuro vanga vasaina iwa tinoti wanted caution statement aitaura mhosva yavanga vari kunenerwa. Vanga vapomerwa mhosva yekuti vanga vari kuda ivo kukonzera mhirizhonga kana kuti yatinoti public violence and bigotry.
Semaonero enyu izvi zvinorevei makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Tisu kuona kwedu chinhu chiri kuti tambudza kuti kana varwi verusununguko vachibatwa kambatirwo kavakaita, what about an ordinary citizen, munhuwo zvake mukati menyika? Nekuti mukatarisa pamhosva yavari kunenerwa, vanhu vanga vangoenda kuti vanoisa chitemo chavo kune gurukota rinoona nezvemari munyika kuti mari dzepension dzatakuhora hadzicha kwani. Kwakubva vatobatwa kwakusungwa kuvharirwa mukati metirongo. Saka zvinhu zvinoti pashikamadza nekuti tyisei kana takatarisa mamirire ezvinhu mukati menyika yedu.
Ivo vari kuti vakabatwa sei?
Kubatwa kwavo, vanhu vanga vakasike kutanga vechienda kunoona gurukota rezvemari mukati menyika, vakatomboenda vakanzi mozodzoka motora tsamba yaticha kupai. Saka mukudzoka kwavakaita vakangoita semaitira vanosoita mazuva ese kuti havapindi vose. Vamwe vakatosara vakamira panzi, vamwe vakuda kupinda kwakutongodaidzwa vose kwakutonzi takusungai muri kuda kukonzeresa mhirizhoka. Ndokubatwa kwavakaita.
KuHarare Central uku vakabatwa sei?
Vari kuHarare Central munongoziva mamiriro akaita vamatirongo edu, munoziva mamiriro akaita majere emunyika. Haungazoti maka kwakafanana nekunge kuri muhotera. Kumasales kwedu kuchine dambudziko rinoda kuti rigadziriswe in terms of mamiriro akaita zvimbudzi, mamiriro akaita maconditions, even kuti madzimai akwanisonga arimo vane manidzi avainavo. Saka zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti zvitariswe pasira hapo Harare Central chiita sikumaholding sales kwedu kwose. Zvinhu zvinoda kuti zvicherechedzwe, especially takatarisana kuti tiri munguva dzecovid. Unonga uri kuexpecta kuti pange painewo matanha anoiswa mangotorwa, muri kusanganiswa nevanhu vamusiri kuziva kuti vari kubva kupi. Muri kungoradzikwa panzvimbo imwe chete isina kunyasa kuva neutsanana hwakanaka.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe, vachitaura vari parunhare vari muHarare, naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa gakava riripo pakuvhurwa kwezvikoro. Varairidzi nevabereki vachiti havana kupiwa nguva yakakwana, ukuwo hurumende ichiti munhu wese agara achiziva kuti zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa muna chivabvu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro, sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa. Kanzuru yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika. Zvinhu zvaita manyamamire nerongo mukanzuru yeHarare, zvichitevera makakatanwa ari muutungamiri hwekanzuru iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umkhuhlane lo ubuya njengamagagasi olwandle, kanti igagasi lizolandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi, lingatshona kuyabuya likhule lephezulu.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Sokule more than a year, some months, yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa. Ngoba uthi imoto zonke aziyengeni ezukho, yeto ezukho imoto zingangena khona. Abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga.
Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula nokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ngoba lanxa amanani abahlaselwa yiwo esehla, alakho ukukhuphuka njalo ekuqaleni komnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi abantu abalichumi lasitshiyagalombili 18 babulawe yi-COVID-19, kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abafika phose amakhulu amathathu i-275 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni awethule izolo uhulumende uthi lokhu kukhuphule inani lasebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Yakwedlula inkulungwane ezilikhulu i-1,200,000, yabulala abedlula inkulungwane ezine 4,300,000. Asebehlatshiwe umjovo wokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Asizweni usikhwica mfundo elophisi Sibanda, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni enqabela umkhuhlane we-COVID-19 esichasisela ngembangela yokuhlala kukhuphuka kwamanani la.
Umkhuhlane lo ubuya njengamagagasi olwandle, kanti igagasi lizolandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi, lingatshona kuyabuya likhule lephezulu. Ngakho yindlela abuya ngayo sekusiba ngcono kwalesi sikhathi. Inani labantu ababanjwe lo mkhuhlane sebebalutshwana, njalo labo abathathwa yilo mkhuhlane baba balutshwana ngoba bayiproportion yabantu aba-infected. Omunye umbuzo ongaba khona ukuthi okwenza kukhwele kwehle kwele kwehle kuyini, njengoba kathe sisithi besiku i-wave yesithathu, third wave, igagasi lesithathu. Kunengi. Okokuqala ukuthi kuyabe kuvele kuhlanyelwe ama-viruses amangaki phakathi kwabantu. Kungahlanyelwa 1 virus igagasi lakhona liyabancinyana, kungahlanyelwa 100 lalo liyaba likhulu, kungahlanyelwa 1,000 liyaba likhulu. Kutshengisa ukuthi wonke ama-phases la abekhona achiya ehlanyele. Nxa kuyikuthi ama-weather conditions ayavumela, ngithi nxa sekuqanda kakhulu kumbe sekungani sekulunama kakhulu phandle, ayaqalisa futhi ukuhlasela abantu ama-viruses la. ama lockdown lachiwoyo anceda ngoba anceda ukuthi abantu bengabe behlangana kakhulu okunye osekunceda kathesi lapha eZimbabwe ngama injections abephiwa abantu ama vaccinations la abekhona omunye udokotela omkhulu lapha eZimbabwe Harare ukuthiwa uprofessor Makunike ukhiphe i-study etshengisa ukuthi phakathi kwenani elinge-100 abalahlekelwe impilo abangu-95 bebengavaccinethwanga kutshengisa ukuthi abebehlatshiwe abaningi bawubambile umkhuhlane bagula kodwa kawuzange ugcine ubathatha so le vaccine layo iyanceda ekwehliseni inano labantu abalomkhuhlane le nano labantu ababulawa yilo mkhuhlane
kodwa lanxa amanani lawa esehla uhulumende uthi alokho ephezulu
uhulumende uthi inano liphezulu ngoba ungazi ukufujelwa umuntu oyedwa engowakho inano lakho nalabe liphezulu siyavumelana la njalo bakhangela ukuthi abantu ebulutshwaneni bokugcina inamba zazingaphi kanti ke yakhwela ngo-January yehla futhi yazoqalisa ngama-July ngama-April May kwenapha inamba zaphansi kakhulu lalokho esikho khona ezabantu abagulayo lezabantu abafileyo
sesikhangela uhlobo lolo lwe-Delta variant luphethe njani abantu yilo yini olubangela ukuthi amanani akhwele njalo linengini eZimbabwe
Delta variant iyo ebangele i-wave yesithathu, i-third wave. Amanye lama variant esasilawo beta labo alpha, hayi bese bebalutshwana. I-Delta variant lebathi bona iyathaphululeka lula, kulula ukuthi ubambe lo mkhuhlane. Njalo ungawubamba lo mkhuhlane kulula njalo ukuthi ukhule. Ngawo yikho inano lisukela kakhwela kakhulu laba. More infectious, more contagious.
Lo ngusikhwica mfundo elophi Sibanda ingcwethi ecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 sixoxela ekobulawayo. Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende esokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown besithi lokho akubasebenzisi lula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Osomabhizimusi abakhulu labaphila ngokuthengisa bakobulawayo bakhala ngokuthi isikhathi lesi asibaphi thuba kangako lokusebenza bethola inzuzo. Umnumzana Mathew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu uthi bona sekunzima kibo ngoba uhulumende uhle wavala ukuba bengathwali abantu kuvunyelwa abasebenza phansi kwenkampani yakhe kaZupco kuphela.
So kule more than a year, some months, ngiyamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa ngoba uthi imoto zonke aziyengena ezukho yethu ezukho imoto zingangena khona abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga imoto yakho yakuyi-repair ngani drive uholani endlini uyakusihlana ama-school fees ubhadala ngani
unkosikazi Debra Mukasa uphila ngokuthengisa impahla ezimele uthi abasela lanzuzo abayitholayo
abantu abazisebenzayo sesika 8 to 3 se-affecta amabhizinisi ethu kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi baqalisa ukuhamba ngabo-5 ekuseni besiyahoda bebuye besethe abantu bengene imisebenzi sinanzelela lokuthi abaku-formal business sachayisa ngo-1:30 nakuyakumele lathi sebezezichayisile ngo-3 so kuya-affecta kakhulu ukuthi sigcina sesiswele abantu bokuthengisela abantu besuke emisebenzini yabo sebegijimela ngezindlini bebalekela i-curfew lathi ngapha babe sokumele sikude izinto so kusi-affecta kakhulu ukuthi sigcina singela bhizinisi esiyenzayo so siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyasitshintshela isikhathi esinike isikhathi sibe banzi bijana noma kufike ku-5 ukwazi ukuthi laba abachayise ngo-3 bebedlule lathi bedobha lathi sisithole
umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effie Ncube uthi uhulumende angakunanzeleliyo yikuthi lokhu akuphazamisi osomabhizimusi kuphela kodwa labathengi
yenza impilo ibe nzima ebantwini abafuna ukuthenga masinyane bengakayi emisebenzini ehlukahlukeneyo qathela ukuthi kuvalwe ngo-6 kumbe ngo-7 ntambama hhayi emini ngo-3:30 kanjalo kanti ke asingakhohlwa njalo ukuthi abantu balahlekelwa yimisebenzi amankampani asabagcina abantu abaningi abayizisebenzi abaningi sebefungule kwathiwa bayehlala ekhaya njengalokho amabhizinesi evala masinyane engazuzi imali, abantu kabenelisi ukuthi babhadale abantu abeneleyo.
Amabhizimusi amaningi sesehluleka ukusebenza ngoba isikhathi sokuvula lokuvala singasabaphi ithuba lokusebenza bethola inzuzo. Abathengisa ukudla okubola masinya sebesehluleka labo ukuqhubeka ngamabhizimusi abo, kodwa uhulumende uthi ozabonakala esephula isikhathi esihleliweyo sokuvula lokuvala uyabotshwa. Ngakwelinye icele, abathengi labo bathi izitolo zivulwa sebesemsebenzini zivalwa labo betshayisa bengasatholi ithuba lokuyathenga. Uhulumende uthi ukubone kufanele ukuqhubeka ngeziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngoba ebona inani labatholakala belegciwane leli lababulawa yilo lokhe lisaqansile eZimbabwe. Umphathi ntambo ezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyalubona udubo olubhekane labantu labosomabhizimusi, kungakho lezi ziqondiso ziqheliswe ngamaviki amabili bese kuhlolisiswa ukuthi kunokunye okungaguqulwa na. Ngimele iStudio 7 Obulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabazali. Abanye bekwemukela besithi abantwana bese beganga ngoba bengela lutho lokwenza. Kodwa abanye bathi ngabe abazali baphiwe ithuba lokudinga imali lezinye indingeko andubana izikolo zivulwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Abazali baqhubene ngembono, abanye bathabile ngoba abantwana besebehlezi isikhathi eside bengafundi, njalo abanye besebephatheka ekugangeni okuthiyathiyeneyo, ngokunjalo ke bayajabula nxa kuyikuthi izikolo kuthiwa ziyavulwa. Kube sokusithi ke abanye bakhala ngokuthi izikolo lezi ezizavulwa umbiko wakhona ubajumile ngenxa yokuthi balamalanga amabili amathathu kuphela ukuthi bagijigijime bahlanganise imali ezabifuneka ezikolo, ikakhulu labo abafunda kuma boarding schools, ngoba siyakwazi ukuthi befika nje iningi lizahamba ngensonto, abanye mhlawumbe ngomvulo ekuseni befika nje baye befuna ukuthi badle. Ukudla lokho kumele kuthengwe izimali ezizaphuma kuba abazali. Okunye okusuke kwaphambanisa abantu ukuthi one day before beke waphuma umbiko wokuthi i-lockdown isi-extendiwe ngisingezelelwe nge-2 weeks, abanye abazali bahleke babo phumula bakhohlwa, abanye baqalisa ukusebenzisa imali mhlawumbe kade beyigcinile. Khonokana ke sokusiba lohluphe abazalini ngoba ama boarding schools siyakwazi ukuthi ayadula, abanye bakuma 50,000, abanye bakuma 70 kusiyaphola lephezulu. Kuhlanganisa imali engako ke nxa vele abantu kade bephakathi kwe-COVID-19 bengasebenzi okuqondileyo, kusuka kube lohlupho kakhulu.
Inyathelo lokuvula izikolo lele lithethwa nguhulumende linyathelo elilungileyo na nxa sikhangele lona ubhubhane lwe-COVID-19?
I-COVID-19 ngumkhuhlane okungela muntu okwaziyo ukuthi uzadlula nini kumbe uzaphela nini phakathi kwethu singabantu. Ukuvulwa kwezikolo lanxa kuyingozi, kodwa ke sesifikile isikhathi sokuthi zivulwe ukwenzela ukuthi abantwana baqhubeke ngemfundo, ngoba singavala kuze kube yi-10 years kumbe kube yi-5 years kumbe kube yi-2 years, akula muntu okwaziyo. Uhlupho luzaba khona ke yikuthi abantwana laba bavula bengekho protected, ngoba siyakwazi ukuthi umhlobo we-COVID-19 losuphakathi wethu awukhekhelezi abantwana, uyahlasela insane, uyahlasela abasakhulayo. Ngokunjalo bekuqakathekile ukuthi laba bale 14 to 17 years bathi bevele befike esikolo bahlatshwe, njengoba uhulumende ekuvezile ukuthi ososayensi bathi sebekulungele ukuthi bahlatshwe. Abantwana izikolo zingavulwa bazadlula besanitizer mbe begeza izandla egedi, bazawafaka ama-mask, kodwa abantwana bavele bangabantwana. Lapha bahlangana khona bebodwa bayakhipha ama-mask lawana, baqalisa ukuqoqa beseduze laduze. Ababalisi yebo babekhona ezikolo, kodwa kusho ukuthi bazaye bekhangele bonke abantwana, ikakhulu emasekendari. Esekendari abantwana bayabe betshintshana ababalisi, bengena bephuma, bengena bephuma. Akufanani le-primary lapho umbalisi ahlala khona labantwana belokhu bakhangele bakhontrola. Lanxa kunjalo bavele bazaba khona abazabakhipha lawo mamaski benjalo ababalisi bebakhangele.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali lababalisi bekhala ngokuthi baphiwe isikhathi esincinyane sokulungiselela ukubuyela kwabantwana ezikolo lendleko eziphathelane lalokho. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli weleMelika uNkosikazi Kamala Harris usukume kweleVietnam izolo elubhekise ekhaya ngemva kokwethekelela lelo lizwe lakweleSingapore uhambo lwakhe oluthethe iviki yonke. Ekhuluma lentethelo yezindaba, uHarris uthe eleMelika alisoze lathula loba ukuguqa izandla liyekela eleChina lizenzela santando lisephula imithetho elondoloza ukuthula emhlabeni jikelele. Amasotsha kwele Poland abikwa ebonakale ebiya ngocingo oluhlabayo emngcelweni walelo lizwe lele Belarus izolo. Ele Poland, Lithuania le Latvia abika ngokuqansa kwenani leziphepheli ezibalekela umumo osumubi emazweni anjenge Iraq lakwele Afghanistan zisebenzisa ele Belarus uchaphela kulawa mazwe. Iziphathamandla zakwele New Zealand zibika ukubana kulabantu abangamashumi ayisithupha lathobaminimbili 68 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 izolo ngolwesine. Leli nani eliphezulu kangaka kusukisela nyakeni ngomabasa. Leli lizwe lihle laqinisa iziqondiso zokumelana legciwane leli kusukela ekuqaliseni kweviki emizameni yokuvimba ukumemetheka komkhakha omutsha waleli gciwane owe-Delta variant. Kufe abantu abahlanu abagoqela amapholisa amathathu ngemva kokulwisana ngembhobho oqhamuke phakathi kwabezomvikela lomunye undoda akade ehlomile phandle kwesigodlo someli weleFrance esigodlweni seleTanzania iDar es Salaam. Umholi wamapholisa uInspector General of Police Simon Zero uthele undoda ogcine ubulawa kulokhu kulwisana banakanela ukubana angabe yisizalwane sakweleSomalia. Isikolo esisedolobheni leDesi esigabeni seAmhara kwele Ethiopia sesiguquke saba yindaba yokuphephela ikakhulu kulabo ababalekela ukulwisana osokuqhamuke ezigabeni zangenyakatho yalelo lizwe. Lokhu kulwisana uqalele esigabeni seTigray sokuchithekele kwezinye izigaba ezimbili ezingumakhelwane ezeAfa leAmhara.
Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba asebenzise ngokufaneleyo amadola afika phose ibhiliyoni awathole phansi kohlelo lwe-special drawing rights evela kwisikhwama senhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko AIMF. Intatheli izindaba ethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lanxa uhulumende ethembise uzulu ukuba izosetshenziswa ngendlela imali yokuvuselela umnotho welizwe wona ophazanyiswe yikuqhamuka kwe-COVID-19 ikakhulu ehlangothini ezigoqela ezempilakahle, ezemfundo, olokulungiswa kwempahla lezinye, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi zesabela ukuthi izokuphelela ezikhwameni zabalutshwana. Enye yalezi ngcwethi ehlala kobulawayo ngumnumzana Dumisani Nyathi owesabela ukuchaphazwa kwale imali.
Sikhangelele ukuthi imali le isebenziso kwabadubekayo lizananzelela ukuthi igcikwane leli le-COVID-19 lisishiye sonke singela mali. Njalo sikhangelela ukuthi imali le iza kusincedisa esithi social proofing, kutsho ukuthi abantu baza kungena kuma-cash programs, ama-food for work, imali izabe ikhona ukubabhadala.
Unyathi uthi kumele isebenze njalo ukuthuthukisa inhlangothi ezimqoka ezinjengemfundo lezempilakahle zona esezife kakhulu emaphandleni.
Kakula zibhedlela emakhaya, kakula mgwaqo ezibhedleleni emakhaya, so sifuna ukuthi kube le infrastructure ezabekwa kuma health facilities ethu. Futhi sikhangelela ukuthi imali le ingaqalisa ukusebenza ibekwe ngale kwezemfundo sikhangela ukuthi emakhaya ngale kubekwe la infrastructure
enye njalo ingcwethi ehlala eGoromonzi umnumzana Masimba Manyanya owake wasebenzela ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uthi indaba ezinjengenkohlakalo zilakho ukuphazamisa lolu hlelo.
Unfortunately, in the context of weak economic governance structures, in the context of corruption, in the context of
ukungabi khona kwenhlangothi eziqinileyo zokubona ukuthi umsebenzi ukhutshwa ngendlela elizweni, indaba zenkohlakalo yikho kuzokwenza abantu baqale ukuzibuza ukuba kambe izosetshenziswa ngendlela na imali.
Okusekelwe ngunobhala enhlanganisweni emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, yena othi uzoyicela isivuthiwe.
Imali engaphelela kuma statement ingasoze ke ifike ke phansi kulalabo ofanele beyithole. Kujayelekile ke eAfrika ukuthi imali ezinje ezibalwa emaphepheni zingafiki kuZulu.
Kodwa umphathintambo wogatsha lwezemali uProfessor Mthuli Ncube utshele abomsakazo kamabonakude weZTN ongaphansi kwenkampani yeZim Papers ukuthi ubufakazi bukhona ngokuba uhulumende okhona uyenelisa ukusebenzisa imali yelizwe ngendlela.
I should take ownership of this and say I have a history of prudent management of public finances as Minister of Finance and Economic Development. I've run a balanced budget, but of course is the president doing it. I'm just only his agent.
Ngizazikhulumela mina ngokwami. Ngilembali yokuqhuba imisebenzi yokusetshenziswa kwemali ngendlela elobuhlakaniphi njengomphathi intambo wezemali ubufakazi busegcekeni. Yebo kambe ngumongameli okwenzayo lokho, mina ngisithunywa nje. Abaningi bayakhohlwa ukuba thina sangena ngesikhathi ilizwe libhekane loduko lwesihudo sekholera, kwabuya izulu lesikhukhula likacyclone Idai, sibone njalo indlala, khathesi sekulo bhubhane. Kodwa sisanelisile ukuqhuba umsebenzi wokuthuthukisa umnotho kunjalo.
So why would it be different this time?
Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi zizobheka ukubona ukuba izosetshenziswa ngendlela ethuthukisa umnotho welizwe na limali, hathi ukumane inyamalale nje njengalokho okuthe kwenzakala kwezinye izimali elizweni ngesikhathi esedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje asizweni ngokukhulunywa ngabanye babalaleli beStudio 7 ngokwenzakala elizweni.
Mina ngilombuzo engifuna ukubuza kuhulumende weZimbabwe ukuthi iborder ulivaleleni. Bavaleleni eBridge iborder. Bavaleleni kubo Plumtree amaborder avalelweni. Why bevalela abantu ama cross border traders ukuthi bengacross bekwamanye amazwe bethenga izinto zabo zokuthengisa bekwazi ukuthi beziphilise. Phela akulamsebenzi elizweni lethu. Umsebenzi elizweni lethu kawukho. Siyabona phela amanye amazwe amaborder avuliwe konke. Akulaliso ukuthi alivala iborder manje. Kodwa iZimbabwe yivala iborder kuphela. Kanti le corona leyo ihlasela abantu beZimbabwe bodwa kuphela na? Siyabona ama cases akhona sehlila becorona konke. COVID ikhona le South Africa kuwonke amazwe ikhona. Kodwa amaphoti avuliwe. Abantu bahamba betest behambe lesincwadi bezihambele kuhle bekhaya iloba kusekhaya ende futhi kuba lukhuni emuntwini osuka eZimbabwe kuye South Africa ngoba kuyadula ukutesta iCovid eZimbabwe. Kuyadura kakhulu. Angibona ukuthi likhona ilizwe elidurisa ukutesta iCovid udlule eZimbabwe. Ungakompare shala lapha eSouth Africa. Ukutesta iCovid kuchipile kakhulu. Less than 400 rands. Uyanika i-certificate esokuthi uhambe nga uhambe ngasho. Bahamba bekutesta. Kodwa ungaya mawuse eZimbabwe ngale, yakhumbula mina ngobulawayo, $60 abayifunayo ukuthi bekuteste bekunika i-certificate esokuthi cross board uhambe. Kulukhuni mawusuka vele ekhaya, kulukhuni kakhulu. Hayi mina ngazuka uhulumende wethu. Kutheni ehomisela abantu beZimbabwe? Uba womiselelana abantu. Kavule ibhoda abantu bezihambile. Abantu bebuke bawode impahla zabo beyithengisa bekwazi ukuthi befite imuli zabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni. Lani lilakho ukusithumela imbiko engadlalwa emoyeni kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Iqembu lekhanda mhlophe liphuma khona kanye ekhanda mhlophe lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo.
Bingelele umhlaba wonke jikelele okhuluma uXolani Dube ngokudabuka ndawuka endaweni yaseBlamfield ekhanda mhlophe. Shito ngokuhlala ngiseJohannesburg le South Africa. Igama leqembu ikhanda mhlophe nipa boys esebenze noDudlin Dube odabuka naye ePlumtree endaweni yokugala.
Kahle likhuluma ngani lapha Dube?
Kusho ukuthi ukuthi ngikhathele saye sahlala phansi lomfowethu uDudlini sabonisana ukuthi mfowethu njengoba impilo zinje ukuhamba kusiba khona ukuxabana kwabantu lapha nenkulumo ezimbi ezingekho right, sase sikuthatha ukuthi ngcono le nto siyenze ingoma ngoba kuye kwaba khona into ezingahambi kahle partner kwethu na uDudlini edibana nenkinga nje eziningi emhlabeni lapha ahamba khona. So sase sibona ukuthi hayi le nto uhambe sesiluhambile lukhulu kakhulu uDudlini waseqhamuka nokuthi hayi ngcono ethi ngikhathele le ngoma le ngoba kwakukhona ungahambi kahle partner kwakhe nabanye abantu.
Ngoma kulabo abangathanda ukuthenga kanye lomunye nje umculo wenu.
Ingoma ikhona ku YouTube njalo iphinde ibe khona kithi. Umuntu uma ngabe efuna ukuyithenga ingoma engafuna ukuyidownload from ku YouTube kunakho ukuthi asishayele kule number 8+27 61 963 6853. Ngiyase South Africa leyo number.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngingabatshela nje ukuthi kukhona esizaba yithulela khona mhlambe ngomnyaka ozayo ka 2022 singikhanda mhlophe versus Dudlin Dube. Kodwa engibatshela khona ukuthi ngicela ukuthi bathenge ama original CD bengathengi ama CD asestaradini ngoba lokho kuthanda ukuthi kusilimaze kakhulu imali yesuke sizikhiphe sisiya recorda lama album. Ngiyabonga.
Lati sibongeke abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys behamba lapho loDudlin Dube besithi ngikhathele.
Ekhanda mhlophe Neighbor Boys lona ke liphete umculo walo othi ngikhathele. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela.
Ingcwethi kwezempila kahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona olakho ukuphenduka ngamandla njalo. Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-lockdown. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.